Tichiona edu chikangu ni chima ndo chuchu chime chafiri hacho mazwa tika tarisa anaya. Sinuwa hizo, sinuwa zakozi wa chikuru. Chekuti pane support ya wai tarisira kuwana. Ne mari yaka chipa mwane chime so wane importa zenda mchibwa. Ndo mchibwa amungu enda uchete mune enda chime so wano importa, so wano jimafets, nye so wano zinoite hizo. Maybe even about 40% of the cost of the bread. Zino iskwa imomo. Izo zondo sawari ku wano wakaza chiko wano tika sawana mariaka chipa yema allocations ya. Waningi wago so yenda ugo nungo traga ugo ni aninga zuhunza. Zino ezo sengi sawago duga.
Saka zvamunga anongedzere kuti ndizvo zviri kunyanyo konzeresa kukwira kwemitengo yechingwa ichi ndezvipi?
Pawakagara pasi mazuva akapfuura, mazuva mashoma akapfuura. Vaitarisira kuti pane mari yavachapamwe ingangokwanisira kuwanika, saka iyo haina kukwanisira kuwanika. Saka apa vakuti kuti chingwa chiwanike, ndo chingi chakutongotizve, vakutongotenga iyo zvimwe zvachona zvavanoti mafets nezvakadaro zvinobva kune dzimwe nyika. And also vanoti chingwa chedu hachishandise witi yemuno chete. Chinoshandisa onto blender newiti yekunze kuti chibude chakanaka. Vanongoedza tushoma chewiti yekunze kuti ibude yakanaka.
Vamwewo vanoti dai witi yemuno yanga iri yemhando yakanaka zvichiita nani, kana kuti varimi vari kurima shoma here, munopaonawo sei?
Iyo witiwo yatikaita muno mudovo yainzi rinongokwana mebhimbedzi mitatu zvakadaro. Saka ina kunyanyowana.
Saka zvamungati ndizvo zvingada kunzi zviitwe kuti matambudziko ayagadziriswe ndezvipi?
Chikuru ndechekuti tinoda kuti tistabilize economy. Ndechekuti tikwanise kuproduce zvinhu zvedu tiri muno. Tironga nepachedu toproducea witi yedu yakawanda, toproducea yeast yedu, mafetsi waya avano importa aitombogadzirwa munoku. Saka tikaimporta zvakawanda zvinopinda muchingwa. Nyika inozviona iyo ichirasikirwa ichifanira kutsvaga mari yakawanda kuti zvinhu izvozvi zviwanike.